Akati ndiani komkuru Mwari na satani Aiwandi mwari Vande simba Aiwandi mwari Vande simba Jikanzi ndiani komkuru Mwari na satani Aiwandi mwari Vande simba Aiwandi mwari Vande simba Jikanzi unoda oshipi Denga negena Aiwandi mwari Vande simba Aiwandi mwari Vande simba Ukavamba